This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina ndira 7 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatori venhau veNewsday vanosungwa vachipomerwa mhosva yekunyora nyaya inoti vasori vakatambiriswa mari dzavo dzebonus panguva iyo hurumende iri kutadza kubhadhara vamwe vashandi nguva iripo.
Mapurisa anosunga vatyairi vedzimotokari vanodarika zana kumasvingo vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana, uye vatyairi ava vachinzi vari kukundikana kubvisa mafaindi ezana remadhora pamunhu.
Nyanzvi dzozeya maonero adzo nemamiriro achanga akaita zvinhu mugore rino ra2016.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emuHarare nhasi asunga mutevedzeri wemupepeti mukuru webepanhau reNewsday vaNqaba Mashazi uye mutori wenhau Xolisani Ncube vachipomerwa mhosva yekunyora manyepo. Vaviri ava vari kumirirwa neGweta Taona Nyamakura. Vatori venhau ava vari kupomerwa mhosva yekunyora manyepo pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act.
Vatori venhau ava vari kupomerwawo mhosva yekunyora nyaya yekuti vesangano revasori reCentral Intelligence Organization kana kuti CIO vainge vapiwa mari dzemabhonasi, kunyange hazvo vamwe vashandi vehurumende vasati vapiwa mari idzi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanyamakura avo vati vatori venhau ava vari kurara mutirongo nhasi sezvo vasina kubudirira kuendeswa kumatare.
Vasungwa vanzi nhasi vari kurara mujere paHarare Central Police Station. Vaenda kucourt mangwana kuti dare ndo rizotonga kuti vaende kumba.
Kose vasina kuenda kudare nhasi sezvange zvakambotarisirwawo?
Chikonzero chaicho chaicho hatina kuziviswa. Tanga taziviswa kuti vari kuenda kudare nhasi, uye tikatogadzirira kuenda kunoisa nyaya yedu pamberi pemutongi. Tiri munzira ndopataziviswa kuti mapurisa vanga vachiita nyaya yacho vaudzwa nevakuru vavo kuti vadzoke. Mukudzoka kwataita ndopatazoziviswa kuti pane mapepa magwaro abuditswa ekuti vachipindwa mumaseos kusvika mangwana. Chikonzero chaicho tamboedza kubvunza, hatina kutsanangura demake pazoitwa kuchinja ikoko.
Vatopomerwa mhosva here zviri pamutemo?
Vapomerwa mhosva yavari kuramba yekuburitsa nyaya dzekunyepa mupepanhau ravo reNewsday neZuro. Munyaya yavo yaiti vanhu veCentral Intelligence Organization vakapiwa mari dzavo dzemabhonasi dzemuna 2015 vamwe vashandi vehurumende vasati vabhadharwa kunyange masalaries avo.
Gweta riri kumirira vatori venhau veNewsday vaTaona Nyamakura vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi munyori mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaFoster Dongozi vashora zvikuru kusungwa kwevatori venhau uku.
Tinozvishoropodza zvikuru sisa zvinhu zvinhu izvozvo zviri kuitika. Ndokuti vhiki risati rapera mugoredzva, vana vakutosungwa, vana vakutoshungurudzwa vakurara mustoki. Umwe wekuHerald korespondent yavo yekuchitungiza yakarohwa iri kutoshanyarika iri kushinyira nenyaya yekurohwa nemboma nemapurisa. Saka isiri kuti zvinhu zvinonyadzisa mhani zvokungove vanhu vatinoita zvisina nemusoro. Isusu as an industry wo tinofanirwa kuti tisanganise musoro industry nemastakeholders munyika toona kuti industry yedu ndokana tichizvitaura kuti how do we togadzirisa sei industry yedu yezvekufambisa kwemashoko. Nokuti nyaya yokungosungisana hapana zvainobatsira.
Ko muri kunzwa kuti kudi nezvanga zvambotaurwa kudare reparamende zvekuti vatori venhau vanenge vachida kunoita nyaya mudare irori vanofanira kunge vachenurwa nemapurisa. Tozonzwazve dare iroti zvakaitwa risingazive tichitaura tichitarisa mashoko akataurwa naclerk of parliament.
Ndozvatachimbotaura kauti ruoko rokudyi harusi kuziva zvekuitwa neruoko rokuruboshwe.
Munyori mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vari parunare muHarare.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaKenneth Masie ndovari kumirira vamwe vechidiki vatatu vakasungwa mhirizhonga yakaitika kuchitungwiza. Vechidiki ava vanosanganisira Lisbeth Mutero ane makore 10 nemashano ari muform 2 paMutero High School kumasvingo, Takudzwa Chirwadzimba ane makore 16 ari muform 4 paZengeza 2 High School, naSimbarashe Ngwezaramba ane makore 10.
Sangano iri rinoti vechidiki ava vari pakati pevanhu vanosvika 40 vakasungwa mushure mekuratidzira nemusi wechipiri uko kwaiva pakati pevemakombi nemapurisa vemakombi vachiramba kuita basa vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwemari dzemafaindi pamwe nemari dzinodiwa nekanzuro yechitungwiza kuti vabhadharire motokari dzavo. Mukuziya nyaya iyi tabata vaMasie kuti tinzwe zvaitika mudare. Neurombo vatereri mishina edu inenge yangaisiri kufamba zvakanaka asi ngatichinzwei zvaitika mudare rekuchitungwiza nhasi kubva kune gweta ranga chimirira vanhu vakasungwa nechipiri mushure mekuratidzira vaKenneth Masie.
Nhasi vanhu vakasungwa nechipiri vapuwa mabhero after akaita bail application nechipokwanwa magweta ehurumende zvakasimba vachiti vana vakakonzera mhirizhonga nechipiri vachiti vairikana inpublic vachikandana namatombo vachida kuruwana, but isusu timagweta tachiti vana vakasungwa vese vari 40 kudaro havana chavakakonzeresa kuti vanhu vakakonzeresa mishonga iyoyo vanhu vanga vatotiza kudhara. Saka mapurisa akazosvika panzvimbo ipapo achingozosunga chero munhu zvake ovaishambira. Saka nhasi matsitsiri azonzwa achikumbira chedu chekuti vapiwa bell. Saka vabva vapiwa bell.
Saka nyaya ichanzwikwa mudare rini?
Nyaya ichanzwikwa mudare musi wa21 January magumo. And tinoimba kuti paichanzwika hapana kana umwe chete achabatwa nemhosva yepamugodhi. Maindikidheshen dzacho hakatoenda kana umbo.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaKennedy Masie vari parunare kuchitungwiza. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vatyairi vedzimotokari vanopfuura zana vakasungwa nezuro vakarara muchitokisi chepamapurisa epakamba yekuchikato. Motokari dzavo dzakatorwawo nemapurisa mushure mokunge vatadza kubhadhara faindi yezana remadhora vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo yemumigwagwa yakasiyana-siyana. Gantri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Chitokisi chechikato mumasvingo chakazara zvekupfachukira nevatyairi pamwe nevaridzi vemotokari vakasungwa nezuro. Ukuwo kamba yechikato yakazarawo motokari dzakatorwa nemapurisa dzinopfuura mazana maviri. Idzo dziri kunzi dzichadzoserwa varidzi vadzo kana vachinge vabhadhara mari dzemafaindi. Vamwe varidzi vemotokari idzi vanoti vaibatwa nemhosva nhatu nhatu izvo zvakaita kuti mapurisa avaudze kuti vabhadhare mari inosvika mazana matatu emadhora. Izvi zvakagumbura vana muzvina motokari vari kuti mari iyi yakawandisa uye mapurisa ari kuvadzvinyirira. Mumwe mugari wekwamucheke vatatenda mwoyo vanoti vakabatwa nemhosva yekufamba vasina chidzimiso chemoto mumotokari vakanzi vabhadhare zana remadhora. Iro ravanoti vakatadza kuwana sezvo mari ichinetsa kuwana munandira.
Mapurisa ari kutibatirira zvisingaiti mumugwagwa mumu. Kwazi handingakwanisi kuti ndibhadhare $100 yefire extinguisher. Ini moto yangu ine mutero, ine zvese zvakakwana, yakatobva kuservice last month. But because fire extinguisher yoga isiri kushanda ndonzi ndibhadhare $100, ndakatombopedza 3 hours ndakadetainwa pamapurisa pachikato police station. Iro zvari kuda imwe mari pamusoro pe $100 yekuti fire extinguisher isiri kushanda. Vakuda futi storage fees yekuti vakaimpounda moto yangu for 2 days. Government ngaisadaro, government ngaiona dzimwe nzira dzekuti iwane mari nazo, kwete kuti tibatirira isu mamotorist.
Mumwe muchairi akaramba kudomwa zita rake anoti zviri kuitika izvi zviri kushungurudza vatyairi vemotokari sezvo upenyu hwakaoma uye kupatsanurana nezana remadhora chinhu chakaoma chinosiya mhuri dzisina kana chekubata.
Ini zviri kunyanya kundishamisa zvikuru kuti mitemo iyi inongokarwa yadzikwa haina nguva yekudzwa vanhu kana kudii. Aiwa mutemo tinomuda asiwo ngaove uri reasonable, ngaatarisiwo economic condition yatiri kuti $100 spot fine ngoti papo ipapo $100 panenge pari kutinetsa po dai hurumende yaona zvokuita. Nekuti imwe mitemo yayo tinoziva zvakaiomera, kuomera kwakaita hurumende ndo maomera akaitwawo isu vanhu vacho.
Mumwe mugari wemumasvingo Muzvare Tsitsi Makamure vanoti motokari yavo ichanetsa kutora sezvo vari mwana wechikoro uye vabereki vavo vari vashandi verumende vanotambira mari shoma.
Okay, ndakatorerwa mota nezuro iri kuchikato because ndanisina third in number plate triangle ne fire extinguisher of which aruda $100 pamosva imwe chete apa pa $300 yacho anikwanisi kuiwana. Vabereki vanosenzera hurumende, mabhonasi hakuna, amenoti vanotarisira ndiwanepi mari ini ndiri mwana wechikoro.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevasungwa vari muchitokisi kanawo Magweta ari kuvamirira kuti tinzwe kuti zvinhu zvava papi mukupera kwezuva ranhasi. Asi mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Charity Mazula vaudza vatori venhau kuti ichokwadi kuti pane vatyairi vakasungwa uye motokari dzakatorwa, asi vati vanga vasati vava neuwandu hwemota nevanhu vakasungwa ava. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemukati menyika Amai Lilian Timvers vashoropodza zviri kuitwa nemapurisa vachiti hazvisi pamutemo sezvo paramende isina kutendera kuti mafaindi aya akwidze zviri pamutemo. Amai Timvers vanoti mapurisa anofanira kurega kusunga vatyairi nekuvabhadharisa mari iyi nekuti hapasati pava nemutemo unovabvumidza kuita zvakadai. Vati komiti yavo ichasvitsa nyaya iyi mudare reparamende parinovhurwa kuitira kuti igadziriswe. Zviri kuitika kumasvingo zviri kuitwawo mune mamwe maguta umo mapurisa nemakanzuro vari kunzi vakawedzera mari dzine zvekuita nedzimotokari nemirawo yemigwagwa zvisiri pamutemo. Ndaka mirira Studio 7 kumasvingo ndini Kandri Maramba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera ku Studio 7.
Tiri kutevhenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mazuva mashoma mushure mekunge mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vaburitsa hurongwa hwekusimbaradza zvine hunhu mukati kuwanikwa kwepfuti muAmerica vaObama vari kutaura zvakare kune veruzhinji panhepfenyuro yeCNN nezvedanho ravo iri. VaObama vachinge vari paterevhizhen iyi vachiita hurukuro nemutori wenhawa nemukurumbira anonzi Anderson Cooper. Vanhu vachange vachipiwa mukana wekubvunza vaObama mubvunzo. Izvi zvichaitirwa paGeorge Mason University muFairfax, Virginia, nzvimbo iri pedyo neguta reWashington DC. Vanhu vachange vari pamuzinda uyu vanosanganisira vari kutsigira urongwa hwavaObama pamwe neavo vari kuushoropodza.
Vanhu makumi mashanu vafa uye vamwe vakawanda vakuvara zvichitevera kubhombwa kwaitwa nzvimbo inodzidziswa zvechipurisa kumawirira kweLibya. Bambu iri rinonzi raputika apo mazana nemazana evanhu vanga vari kudzidzira chipurisa muguta reListen. Hapana atabuda pachena achiti ndiye akonzeresa kuputika kwebhambu iri. Asi vemuzvipatara vanoti vanhu vafa vasvika pamakumi matanhatu nevashanu.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vane maonero akasiyana siyana panyaya yemamiriro achange akaita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika mugore ra2016. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira uye vari sachigaro weZANU-PF mudunhu reUnited Kingdom vaNick Mangwana vanoti vanofunga kuti hapana chinoshanduka sezvo zvinhu zvakagadzikana kwazvo munyaya dzezvematongerwo enyika. VaMangwana vanotiwo kuwanda kwemapato ezvematongerwo enyika hausi mucherechedzo wekuti zvinhu zviri kuoma kwete, asi kuti vamwe vave kuita izvi senzira yekutsvaga nayo mari.
Asi vamwe vanongora zvematongerwo enyika vaSidney Chisi vanotungamira sangano reYouth Initiative for Development in Zimbabwe kana kuti YDIS vanotiwo vanofunga kuti 2016 achange akaomera vana veZimbabwe sezvo ZANU-PF inenge yogadzirira sarudzo uye kunetsana kuri mubato iri kunogona kuwedzera kuparara kweupfumi. Vachisi vanoti gore rino ndiro richaratidza kuti zvinhu zvakamira sei kusvika nyika yaita sarudzo muna 2018. Ngatinzwei vaMangwana vachitanga kupa maonero avo.
Matongerwo enyika akatotosunga hapana kana dambudziko. Political parties ariko akawanda chaizvo, amwe ari kumuka every day. But hazvina zvazvinotora, tingangoti imwei political parties entrepreneurship iri kuedzawo kuitwa nevanenge vachiedza. Hapana zvakaipa, ndozvatakarwira, ndozvatakarwira rusununguko, zvatakawanira rusununguko racho. Saka on the political front, there is much. I think the focus yatinongofanira kutogaita ndeye kuti tiite kuti economic dzedzenani.
Vachisi, mashoko enyu pamusoro petarisiro ya 2016 mune zvematongerwo enyika pamwe nezvataurwawo navaMangwana.
Pane zvematongerwo enyika ndinotenda kuti 2016 ndogore richadecida kuti Zimbabwe yakamira sei. Ndinodaro nenyaya yekuti panyaya dzezvekutongwa kuriitwa Zimbabwe panguva inei zvinhu hanenge hatisvakamira zvakanaka. Hongu vaMangwana vangataravo nyaya yekuti kune peace, asi kumagwaro atimba machiverenga tenge tichiti izvo negative peace, nekuti vanhu magarira vakaita munharaunda umu haana kumira zvakanaka. Tichara panyaya dzezvematongerwo enyika ike zvinoizvi tikuona ichisi kuti dambudziko rapinda muZANU-PF rekutadza kumaneja succession yayo yaita kuti government yacho isafakshona. Saka zvinhu zvese zviri zviriitika hazvina kumira zvakanaka. Tikazotadzawo kune mamwe mapolitical parties, tinoona kuti izvo ZANU-PF haimanyatsogarisikana zvikuru sei nemwana wayo wepatarika wekunzuru ari kunzi pamwe angangotungawo pati yake inonzi People First, iyo ine vanhu vari kunzi vakawanda vachona pamwe vachapida muZANU-PF.
VaMangwana, nyaya yekuti panofanira kunge paine kuwandudzwa kwemitemo kana mareforms, tingatarisira here kuti zvingaitwa muna 2016 nokuti ndo zvimwe zvezviri kunyunyutwa nazvo nevemapato anopikisa?
Handizi anonzi mareforms kuti achii. Alignment yemalaws constitution we expect kuti inopera hopefully by March, dzinenge dzapera. aya ma reforms aya zvokuti banzwa na vasuda kuita kuma elections because vanzwa nokurohwa ah kana yokaziva kuti light weight unoragona kuramba kupinda muring ne heavy weight kana ichikupa marasi saka vaita umbwende ah kune nyika isina bwende nyika dzese dzakozara makwaradzo hazvina zvazvinoreva hazvina zvazvinochicha nokuti vanhu vanozviziva kuti vakanokwikwidzana nezanu PF vanonge vatapisa mari dzavo nokuti vacharohwa zvisinei nekuti kwarigwa kana kuti zvadii vanorohwa hakwete kurohwa zvibhakera aha vanokundwa kwozouyawo pakuti vanhu vanongofungirawo zvakawanda kungofunga kuti kwanzi zanu PF yatadza kumaneja succession ndinogara ndichiuya panapa ndichikokudzai kuti pane process vanhu pavakavhotera vamugabe muna 2013 vaitoziva gore iro riya kuti vamugabe vane 8-9 years makore avamugabe haana kungogara ari secret nokuti tinomapemberera gore negore
vachisi tinonzwa kuti pane urongwa hwekuimpicha mutungamiri wenyika varobert mugabe kana kumanikidza kuti sarudzo dzikasike kuitwa tingaona zvichiitika here izvi
aizvo handioni zvichiitika hangu zvaizoda kunakidza dei zvakaro zvaikwanisa kuitika se handioni kuine vanhu vezanupf vari muparliamendi kirinezvo vanokwanisa kushinga kusiya zvese zvavakawana through zanupf kuti vati izvo vauda vanojoina manigero nekuti tambudzikoekuti izvo vanhu vakawanda vari kuzanupf vari muparliamendi maimaya vakawanda vakagarira mhusha dzisingaiti including iro vana manigero vachona vanga vari mugavhenmendi for the past 35 years saka mhosva dzinosati dzakawanda dzaienda mugabe vanozviziva
vamangwana masoko ayo
mubvunzo wenyu vakafanana nokubvunza kuti kwanzi maparliamentaries ekuzimbabwe anohumana here havahumani saka izvozvo zvingangova zviroto ivo vacho vanofunga kuti zvakadaro zvingaitika ndo vanotohumana hakuna zvakadaro
vachisi mubvunzo wangu wekupedzisira kwamuri 2016 kusvika 2018 munotarisira here kuti zvinhu zvinenge zvakagadzikana munyika
kana zvanotiitikakwanisa kumaneja matambudziko atikungeemaemekunzwa zvinhu zvinokwanisa kugadzikana
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reyouth initiative for democracy in zimbabwe yides vasidney chisi vari parunhare muharare manzwiwo zvakare kubva kuna sachigaro wezanu pf mudunhu reuk vanik mangwana vari parunhare kwakare kubritain
panguva iyo zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinoya madzimai mazhinji anoti zvinhu zvakaoma zvekuti vanogona kutadza kuendesa vana vavo kuchikoro amai chipo madei vari kwamurehwa uye vanoti vane zvikweredi zvakawanda kuzvikoro zvinoenda vana vavo panguva iyo mari iri kunetsa kubata ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
gadziriro tiri kugadzirira zvinhu zvakaoma hatina mari kuti vanoende kuzvikoro asi zvakangooma vari kuenda zvakadaro hatina mari zuva riri kupisa kuti tishande zvinhu zvakangooma hakuna mvura mbesa dzafa saka zvekuti tibate tiwane kurarama zviri kunetsa zvinhu zvavo zvakatotiomera tatosvira kana kekutangira
mune vana vangani vari kuenda kuchikoro uyezve vanoenda kuchikoro kupi
ndine vana 31 wacho anoenda kumatutusu primary school 2 wacho vanoenda kuteuzi high school
munobhadhara mari dzakamira sei pane avo vari kuenda kupuraimari nekusekondari
kupuraimari kumatikiti $10 per term kucheunje matikiti $10 per term
pari zvino pane zvamuri kuita here kuti mutsvage imi nzira dzekuti muwane mari kuti muzokwanisa kubhadharira vana svondo rinouya
pari zvino takagara nekuti isu mabasa atinoita ndeemaoko ekurima magadheni saka hatina kana mvura mbesa dzana dzirimo magadheni dzasuka pakuoma mvura yatinoiwana mumarwizi tichiridza nemaenjini asi hatisina kana kuteedze kuchera kupfuku mvura haichawanisa
avo vanga vari amai chipo madei vachitaura namavelas muhlanganya uye studio 7 vari kwamurehwa
mumwe mudzimai ari musouth africa uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti muzvare eunice anoti zvinhu zvakaoma nekudanha kwerand zvekuti ari kutoda kumisa mwana wake akapedza form 4 kuti asaende kuform 5 nepamusana pekushaya mari ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
pari zvino handina kana kumbogadzirira. Bonus hatipiwi. Mari yese yatakanga takatambira izvozvi December takaendesawo tushomana natumadzwa chokuti inodyo Christmas kumba. Ndinoshanda kumakitchen but ndine certificate yangu but haisi kushanda ndambozama kwemakore iyo zvindatoneta. Ndakungoti chamuka inyama zvinongondipa mari ndozvondongoita parizvino. Kumba hauende unoenda ne.
Mune vana vangani uyezve magadzirere kuti vana vaende kuchikoro?
Nyaya kuchikoro iyi tirikumboshingirira kana tatambira kaizvozvi kupedza kwaJanuary uno ndopatinobhadhara pati hatukwani vana vatatu vari kuenda kuchikoro. Vari kuZimbabwe
vari kuita magrade api kana maform api?
Mumwe ari kuita grade 6, mumwe ari kuita form 3, then mumwe akapedza form 4 anoda kuenda kuform 5. Mari hapana, kutongoshingirira. Hauende kumba, kunofiwa hauende.
Pari zvino muchaita sei?
Unganwe inopisa here, ungoti zviripo zvacho izvozvi. Mumwe wacho form 5 orega, koita form 3 negrade 6.
Vanga vari muzvare Eunice vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari muCape Town muSouth Africa.
Muchirongwa chedu che Women's Forum pa Live Talk na 8:30 p.m. tirikutarisa matambudziko ari kutarisana nana mai panguva iyo vari kugadzira kuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kutora tigokufonerai.
Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, ma text messages, ma WhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Munyori wekutanga anoti zita rangu ndinonzi Memory Mikire, ndinogara kwaChundu. Ndinokutenda imose imi vanotiunzira nhau kubva kuStudio 7. Tisu vateereri venyu, ndinoti mufaro kwamuri mose kusanganisira Jonga Kandemiri, Blessing Zulu na Marvelous. Ndinokutenda imose.
Mwanotiwo makadi yenyu, ini ndiri mutereri anogara kubocha kwaMarange. Tatambura nenhamo mvura haisi kunaya. Hatimbozive kuti ticharama sei. Utungamiri wababa Mugabe watiurayira nyika. Ko hazviite here kuti sarudzo dziitwe chironguva 2018 vazhinji tinenge tafa nenhamo. Ndinofara chaizvo mukaverengawo tsamba yangu.
Mumwe anoti makadi vashamarari veStudio 7 mose, ndinokutendai nekutipa nhau dzechokwadi. Ini ndinonzi NK, ndiri kwaChiota.
Tinokutendai veStudio 7 nenhau dzamunotipa kuno kugokwe kwaGumunyu. Takuvara nenhamo. Ndimoresereiwo hama dzangu dzose dzekwaMusina nevose vanondiziva. Ndini Nison Musina, tapfumanei.
Mumwe anoti makadi vanhu vaMwari nemakorokote egoredzva. Pamberi nebasa ndini wenyu kuda kwashe mugari. Ndiri kuSouth Africa, Dunhu, Northern Cape.
Makadi vashamarari mose, ndichiti goredzva mundimhoreserewo baba vangu Julius Chigwegwe vari kuTriangle namai vangu vari kwaChilonga Emily Maredza. Ndini mwana wavo Debra Chigwegwe, ndiri kuSouth Africa kuPretoria Montana, Camel Drift.
Aiwa, vateereri nguva yedu ndoine shanje, asi tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinotirambai muchinyora kuti kana kutishanyira paFacebook page yedu yeVue Shona, mobva matifarira, tinotenda.
Vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Nekudaro, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vatori venhau veNewsday vanosungwa vachipomerwa mhosva yekunyora nyaya inoti vasori vakatambiriswa mari dzavo dzebonus panguva yehurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo nenguva.
Mapurisa anosunga vatyairi vedzimotokari vanodarika zana kumasvingo vachivapomera mhosva dzakasiyana-siyana, uye vatyairi ava vachinzi vari kukundikana kubvisa mafaindi ezana remadhora pamunhu.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoyeva kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Jonga naChris Gande munhau dzechirungu.